Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana manyoro anhasi uri musi wesvondo zvita 17/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
nekuti tiri kuti takarima gorosi munonyika medu munomuzimbabwe patozonova chingwa chavo chakwira komandi adrigawa chaikunzi yakaiva isuccess kuchiba vhijete here kana kuti vanhu vakutosabotejawo havo new system kuti iyo new system yachifuda aizotora action but toona kunge iri kusabotaja waizvinhu zvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musakanganwa chazuro nehope muziye kuti nhamo yatinayo yakabva kuzano zano ndiyo ichiri kutonga yemandi tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa zandiwo civilian authority akari masoja asi masoja avatingangotiriyo zano. Vanhu ngavazoti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera nemd.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzva tuzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemu vachadhiliwa navo asi gwindu guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota purezidendi Emerson Mnangagwa.
Sezvo tichitema tisina divire ratinorerekera nhasi tinokupa iwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawo yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugari wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vachimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tiri kuti takarima gorosi munonyika medu munomuzimbabwe patozonova chingwa chakunzi chakwira komandi adrigawa chaikunzi yakaiva isuccess kuchiba vhijete here kana kuti vanhu vakutosabotejawo havo new system kuti iyo new system yachifuda aizotora action but toona kunge iri kusabotaja waizvinhu zvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarrington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvozvese zvichatokwira nekuti chingwa ndozvinodyiwa nemunhu wese everyday Ramgoranja kura ne mare chakura na yoto kuna wanonge mare show me detention, buti mare kwa wanda detention ya tukira na.
Vamanye vele vangu chava wone urumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vamanye vele vanoti urumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Mashoko wakati ndinga kati wana president kuti zvinhu zvisakwire ivo handione pane chavanongwanisa kuzvimbisa nazvo because zvinhu zvacho zviri kubvira pafio bekause vese vachakwidza zvinhu vanongwatira nyaya yefio saka handione president vanengoti vanongwanisa kumisa nazvo zvinhu zvicharamba zvichitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu so haina mamwe hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira hapana maidea hapana maidea zvimanyuwani aripo kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papublic kuti zvinhu hazvifanira kukwira but ndozvinhu zvacho ndo zviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushandi wekambani inogadzira chingwa Yellow Bells uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvo zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti cartel izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. Zokuti when you start operating atinoti macartels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition hazvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina bhizimisi rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifungai ndodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvokuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nekuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvimwe zvokuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshe iri kushaika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshe even chero mabazi wamwe vakubvumawo irrigation ne swipe disease saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumwe vanongoswipa nekushandisa futi maecogation.
Izvi zvatsigirwawo navariki Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semacivil servants vamasalaries edu, tokwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, ende mazuva ano yangova nyaya yeecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo zviri nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiriri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzerowo vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalari edu before Christmas. Ndonga takatane about 3 years tichiwana masalari after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi this year tinongotenda nezvatakaitirwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti masivil servants tikasike kuwana salari yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madhesi edu asambochinja emasalari every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatinwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nekuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyaya inobhadharwa nehurumende ichibhadharirwa maseni dzakati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit iya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangakwa akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhekwa chaizvo nokuti mitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tinangoti vana Dangote vaya vanu nyato mira kona wati mambi zirongo wa zati kutuwa ni hurumende zino shandika ere nenguwa ilinde tinangot long term implementation
saka apa chabano fanina kutanga kugadisa chi
economics ziri vega kwa adinyan so kubatira na uchi kichigunguchi kichikuru chiri pakati pewa ni chirimu ibani wei Zimbabwe I political environment ndio yaka tanganisa zirongwa zwe business yuma business akati wande saka ngaba gadiri so hikuta uruwa hiya chia nana diwa mazi ya zia zia kuti gadiri chia inyaya de saruto gadiri chia inyaya de media vanu waka sungwa vile politi ngaba business iyo zini zato iyo my intention that ano basira kuti adikami ana davan nuri kana kana wanu wasa kudikama nyangu wanu wanu waku ndamari bani kwa chitanga wavu ndama intention ma organization diwa
abo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi va Rejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mauto haafanirwi kunga achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanova gweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mubumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defence Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa reami kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete izvo nemapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa nyaya dzaferefetwa dhoketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary unda iri kutitonga zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya yekuti bumbiro romutemo ratyorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa netingakuti muchirungu civilian government.
Vachirumanzi mukana wavo
ndoza ndatara ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vaditi. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvo zvatinoziva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda.
soja vano supporta pati ya anoda iwa vachi wenga vano bumiru wano mtemu wenyika uyoyo nutoro na wakutu kusupporta pati ya anoda ende zino zitongo kuti vachi wenga vano supporta zano PF ende zino te secret ndo kwa waka tanga nako
atisi kutaura kusupporta zukutaura kutongwa kusupporta wano supporta pati ya unoda kakirori mtoto asapa tiru kutotongwa ni matoto
hakuna chakaipa kana vachi wenga vachifara kuti zano PF itongi zinombo vana nana hivo uvo MDC kana rimwe gore ameno kuti rini kana izo wina vanenge vachiita ma generals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachiwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachiita neropa ravakabona rakateuka risina kuonekwa ne MDC nana vagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka pana chakaipa ipapo
vachirumadzi toti izvo MDC ya wina sarudzo dzegore rinoya munoona mauti aya achi tambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
vanogore gere because ma results achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauti asiri wanenge achianaudza ma results MDC nezvano PF namapato akasiyana-siyana vakabvumirana kuti maelections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi ndizvo zvichaitika saka MDC kana kuti zvano PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kuti vateereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota biometric voter registration iri kuitika yaamu phase 4 iyo yaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kurejesta kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo iyi yakabva kuzanu zano ndio ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja vatingangoti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumhanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastiri edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzvatudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiyokerwa naRay Choto weStudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare vaimbi nekuronga magungano emafaro muAmerica chinoti gore zvarava kupera vana veZimbabwe vari muAmerica vachange vachipembera Kisimusi negoredzva nenzira dzakasiyana-siyana taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri
Kisimisi ufikile yakaimbwa namatatu. Vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumusuwe mufuro. Hapana chatiri kunyasoza chiri kunyaso kuitika asi musuwe goredza. Ndowatiri kutarisira kuti izvoni kuchange kune New Year's party yemaZimbabwe nevamwe vanhu vekuAfrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kuGaithersburg.
Ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai. Hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe vanouya vachiita musindo munozvikurira sei zvinhu zvakadaro
chokwadi chaicho chiripo ndechekutika tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemaZimbabwe maZimbabwe nevanhu vanoda kufara vanhu vasina rusha vanhu vasingade zvekurwa vanhu vasingaite zvemadrugs. Saka tine rombo rakanaka mufungire kuti ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita zvemutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzivarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomwa doro ravo votamba voenda kuZimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochinhu chandinonyanyofarira stereki pamaZimbabweans ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe zvazvava zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi? Tiri kuenda kupi?
Iye zvinoizvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinoizvi ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabweni auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukomatawo vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari taurai mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake, ndobva zvamasimba.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake, ndobva zvamasimba.
Mari baba
tibatise.
Ange ari taurai mufambiri ari kuMaryland. Pamusoro iyi, Jehovha makanaka mimanzi wechitendero uchiuya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, chinoimba kuti mutange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com kune avo vasina kunzwa chirongwa munotibata zvakare tapedza ndini wenyu Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soko hizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kati sese dule kancane ku half past 7 nawalamukela ku studio 7 ngesonto mhlaka 17 nampalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga, le mali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu ezikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Amasotsha e-Western Nicholson abikwa ehlukuluza otshekeja efuna ukufumbathiswa ukuze baqhubekele phambili ngomsebenzi wabo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide.
Masotsha amanye akurudo kasilande entabeni ngalathi siyesentabeni singagebhi.
Iqembu lokucindezela elebhethu likaZulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ikhefu lokumanyana kwebandla lezanu lelezaphu eleUnity Day, kodwa amapolisa adonsa inyawo ekumapheni imvumo yokufola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Intengo yesinkwa, inyama lokunye ivuke isikhuphukile izolo, yona imali emabhanga ilokhu ililihlo lentwala. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuqonga kwentengo yempahla kubonakale kakhulu kuyona lenyanga kampalakazi, lapho le mali ehlawuliswa uZulu kumisebenzi ehlukeneyo layo ithe xaxa. Inhlolisiso enziwe zingcwethi kwezomnotho iveza ukuba intengo iqonge isukela kusilinganiso sokubili ekhulwini kusiya kokwedlula ikhulu phakathi kwenyanga kusukela lapho umongameli Mnangagwa ethatha intambo zombuso. Kumbiko wakhe awethule kubalandeli bebandla lakhe leZANU-PF ngesikhathi kungenwa umhlangano we-Special Congress, uMnangagwa ukuze osomabhizimusi labalungisa impahla ukuba behlukane lomkhuba wokufuna ukwenza imali yenzuzo enengi ngokwedlulise amalawulo ngesiphangiphangi. Kodwa osekusenzakala kusobala ukuba akekho okulaleleyo lokho, ngoba yilowo lalowo ebonakala esenza santando lapho ethengisa impahla yakhe, kakhulukazi eyokudla. Lokhu kuchiye uZulu ilizwe lonke ephethe ongaphansi esethuswa yizehlakalo zokuqhubeka iqonga intengo yempahla ngokuphindiweyo. Ngempela viki uZulu uvuke esengobona ukuqonga kwentengo yesinkwa ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% sisuka kudola linye ukuya kudola lamasenti alichumi ilofu lilinye. Izakhamizi zeHarare okubalisa unkosikazi Mabel Mhlanga zitshengise udana okukhulu ngalesi sehlakalo.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu ezikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Unkosikazi Mhlanga uthi okubuhlungu kuye labanye yikuba lokhu kwenzakala ngesikhathi uZulu elungiselela ukuya kukhefu leKhisimusi.
Njalo okunye imholo kayikhweli, Yebo, lokho kukhwela izinto kuphela ama-shops kodwa umkholona ungakhweli. Lokho kusithwalisa nzima kakhulu, siphatheka kabi kakhulu. Yilo uduwo esihlangana lalo kulezi insuku.
Umnumzana Caleb Shumba uthi lokhu kuqansa kwentengo yempahla kuyisibonelo ukuba ziza kuba nzima izikhathi esesingena kizo ngaphansi kwahulumende kamongameli Mnangagwa.
Kolokhu kukhwela kwama-prices kutshengisa ukuthi uhulumende ukamnangagwa vele kasoze atshintshe zinto lapha eZimbabwe. Kutshengisa ukuthi indubeko yabantu izaba lokhu iqhubekela phambili. Awusoze kube nenhlalakahle phansi kwehulumende ekamnangagwa. Uba leyi hulumende yihulumende yamasotsha, abakwazi ukuthi i-economy ihamba kanjani. So hayi singabokhangeleka izinto ezinhle uhulumende ikamnangagwa.
Impahla ebalisa amafutha okuphekisa, ichukela, irayisi, iflawa kanye lochago lokunye okudliwayo sekubiza intengo ephezulu kulalokho obekuyikho khona kunyanga edluleyo. UZulu uthi kusobala ukuba osomabhizimusi bengelani lozulu, okwabo kuyikufuna ukwenza imali yenzuzo ethe xaxa kuphela njalo bengalaleli lapho bekhuzwa inkokheli. Abe-Confederation of Zimbabwe Retailers Association bathi lanxa lokhu kuqonga kwentengo kubangelwa yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okunye sekusengezwa yikuganga nje kwabosomabhizimusi. Ingcwethi kwezomnotho zona zithi izinto zilakho ukuqhubeka zisiba nzima kumuntu kazane weZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende abeke imithetho elukhuni ukwenqabela ukuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, othi yena lokhu kungaba kubangelwa yikuphiwa iholo lebonus okwenziwe izisebenzi zikahulumende.
Ye, lokho kuyinkinga ngoba siyazi ukuthi nxa umnyaka sophela uhulumende engavele akhulume ukuthi kuzakuba lamabonus kumbe izisebenzi zikahulumende zizaziwa imali, abantu abathengisayo baba novalo lokuthi baphangiphangise ukukhweza izinto. Ngibona nje uhambelana lakhona okwenza ukuthi leze kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende zizakuba lezimali ezithize kumbe ukuqandaselebonus, kodwa into vele esivele siyijayele lapha eZimbabwe.
Okokuthi akula ezombusazwe lapha ezingazi khona, ikakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Mnangagwa ngumuntu ongani ubethembise ukuthi uZulu akhangele okungcono, kodwa kukhanya ubungcono bakhona bobikhona. Akula yini ezombangazwe la?
Ya, phela yabona ukuthi nxa yena ekhuluma njenge-politician isizathu sakhe ngesokuthi achaze abantu, akutsho ukuthi into ayikhulumayo yinto eyenzekayo. Ngoba ipolitics ne-economy kuthiyene. Njengoba ngisitsho nje ukuthi singathi khona abantu bama-business vele i-enthusiasimu lokuthakazelela inguquko balayo, kodwa sebekhangelele khona phela ibubuhwaba bakhona phela ukuthi beze kuthiwa khona into ziyakhwela. Angikhole ukuthi into iyakhulwa ngomzamo Mnangagwa, into ingakhucula i-economy umntombi imbuzi wethu ngenyanga yodwa kube ezimbili, hathi yilo mthemo. So asikhangeleni nje khonokho engutsho ukuthi abantu bathabele nje amabhonus aza kuza ikube ikhwezini intengo yawo.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo, kusoze kubangele na ukuthi uZulu abone ungani umongameli Mnangagwa uyehluleka njengalo amelamayo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe?
Yele iqiniso phela kusuze kuthiyane, ngoba phela abantu nxa bethembisa ukuthi hatshi njengoba sengibuza mina izinto zizakuba ngcono, abantu babona umbuso ngendlela abaphila ngayo esingathi i-post of freedom. So nxa isibe sizathiwa isinkwa sesikhwelile sikhwelile lalokhu lakho so ipetro vele yasikhwelile, bagcina sebedana sesithi kanti engxenye lo owayekhona wayengathi ngconywana ngoba kathesi lisithembisa ukuthi into zizaguquka kodwa ziguquke. Yikho kufanele ukuthi nxa eguqula yena engakhangeli kuphela into zomnotho, kakhangele into ze-politics, ama-political condition, ngokuthi abantu babona ukuthi into ziyaguquka nganeno langapha. Lokhu akukhuluma yikuyazakala, kodwa abantu bakwakhathesi bazakhanya bedana ngokukhwela kwentengo yezinto lezi.
Alo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
njani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm lango 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me.
Amasotsha eWest Nicholson abikwa ehlukuluza wojekeja abafuna ukufumbathiswa ukuze izembamgodi lezi ziqhubekele phambili ngomsebenzi wazo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Bumbiki edluleyo endaweni yeWest Nicholson lapho ugcwala khona izimbamgodi bubikwa amalunga ebutho amabili akade suka vimba umgwaqo kuroadblock engenele ojekethe entabeni lapho abakepha khona igolide. Sixhumane lomunye wabo ojekethe laba ongathandanga ukwazakala ngoba isesabela impilo yakhe.
Masotha maya kurojo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singajeki. Ay, athi isikorokoza njanjani wathona. Ah, zikhona incwadi bambuluza kwena. Bebesifunela imali befuna ukudizwa basithithisa izimali. Basithithisa izimali bathi baphendula ngo-4 bazofuna eyinye. Umuntu ogebhayo, one muntu ele-50 bekungu-2. Bebezogebenga nje bekuyisitosi sokugebenga kube besithi ababi buya everyday bezothatha $50 each muntu.
So kule mbiko ethi amabutho asephatheka kundaba zokuhlukuluza abantu lanxa izikhulumeli zabo zisithi imifanekiso ethunyezelwana ngoZulu emafonini eminye yakhona ngeyakudala. Kodwa inhlanganiso yethula izehlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi amanye amasotsha asevuke ubhova. Ingcwethe ecubungule ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuzahlala kule mbiko yokuhlukuluzwa ngokwaZulu libutho xa liqhubekela phambili lisemphakathini.
Amasotsha kakhulu akhangele izitha eziphuma ngaphandle kwelizwe kumbe izitha ezingaphakathi kwelizwe ezingabe zihlomile ziyingozi. Nxa amasotsha esesenza umsebenzi wamaphoyisa lokhu kuyingozi kakhulu.
Iningi esabelweni sezansi emaNdebeleni ikakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokwemba igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Kule mbiko njalo eveza ukuthi ibutho lihamba lisethusela uZulu ongabhalisanga ukuvota lisithi lo ezatholakala engelabufakazi bokubhalisa ukuvota uzawukhomba umuzwe lotshwala. Abanye bathi ibutho lalo selifunda amaqhinga amapholisa okwenza imali emgwaqweni ngobugwelegwele njalo sokuzafana lalapho amapholisa esavimba wodwa emgwaqo ngesikhathi sombuso kaMgabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukulwisana lobugwelegwele elizweni njalo labo abazatholakala belecala bazaphelelwa imisebenzi. Imizamo yoxoxa leziphathamandla zebutho ngalolu daba iyehlule kodwa ibutho selikhiphe inombolo lapho Zulu okumele athele khona ethe wahlukumezwa ngabe budo. Le mbiko yokuhlukumezwa kwabojekeja ize ngesikhathi sokulokukhonona ngokuziphatha kwamanye amalunga ebutho okubikwa ehamba ehlukumeza uZulu. Ibutho linconywe kakhulu ngoZulu ngesikhathi kugengulwa umbuso kaRobert Mugabe kunyanga edlulileyo. Kodwa imbiko ethi ibutho selihlukumeza uZulu selidala ukuthi iningi lithi nga ibutho liyabuyela enkambeni lisuke ezitaladeni. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm lango 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of
yebo ke zulukandaba sesitholakala ke kuzikhathi ezinye ebesingelazo siyatholakala ke ngo 7:30 ntamba ekuseni sitholakale ngo 7:30 emini ngo 2:30 emini sitholakale njalo ngo 7:30 wantambama nsuku zonke yiko ke lingaya ke la ku website yetu voandebele.com. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Lila kwenjalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele evela kwamanye amazwe. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC abekhangelelwe ukuvotela umkhokheli walo ozelama umnumzana Jacob Zuma obengumongameli welizwe. Ukuvota lokhu kubikwa kumisiwe ngenxa yokudonselana kubangwa ezomthetho obungalandelwanga kahle. Abantu abathathu kade behlome okwesabekayo bangene kwenye isonto edolobheni leQuetta ePakistan baziqhuphula bafa ndawonye lamakholwa ayithoba minwembili. Iziphathamandla zakwele Australia zithi isizalwane sakwele South Korea sibotshiwe ngemva kobufakazi bokuthi besiyinsoli yeNorth Korea. Amabandla ezombusazwe elokhu esungulwa khona sokulesikhathi esifitshane ukuthi kwenziwe ukhetho. Kulelinye njalo ibandla eselisunguliwe ake sizwe ingxoxo esiyenze lomkhokheli walo.
Ukhuluma nomnumzane Ncube lapha uCassette Ncube and leading iZimbabwe Rainbow Democratic Party.
Leli libandla elisungulwe nini?
Libandla elisungulwe almost 5 months ago and then officially ke sazibika emphakathini, but all along umsebenzi usaqhubeka kuma grassroots ngoba sikholelwa ukubana nxa libandla labantu maliqale ngaphansi lingesaleli phezulu. Yinto esungulwe abantu baseZimbabwe.
Kahle kahle ibandla leli limeleni?
Leli bandla ke njengobana silibiza ubana yi-Rainbow Democratic Party, ibandla elimele abantu bonke baseZimbabwe. Nxa ungakhangela iy'nhlungu ney'nhlupheko ebesiphila ngaphansi kwazo kuphasi fethu almost 38 years now kungenamehluko okhona. So besinabo-ke amaqembu esingababiza kubana ngama-opposition parties, but i-impact abake baba nayo bayenza kule indawo ayizange yaba nomehluko omncane. So sabona-ke kufanele ukubana siphakame sine sikhulumisane nesizwe, sikhulumisane nabantu ukubana sibe nenjongo inye ukubana sikhulule ilizwe lakithi ngaphansi kwencindezelo esingayibiza phecelezi nge-economic slavery siphakathi kuyo namhlanje.
Manje libandla lakho lilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo ungasitshela ukuthi selilabantu abangani?
Kakhulu ngibuye ngizame ukubana iqhesane ukubana ayisibe banjalani cha. Libandla labantu eselisabalele kuwo wonke ama-province njengoba nangikhuluma sinamagatsha eHarare province, sinamagatsha-ke eMathebeleland and then sebenze nama-inroads as well eMidland. So siphakathi komkhankaso already ama-structures sewebunjiwe to the extent okubana silungiselela ukhetho oluzayo, sibheke kubana kube nama-MPs nama-councillors nama-senators azomela amalungelo nenkululeko yabantu. Khangela ubana singena ekhethweni ebhekane nalo njengobana ngishilo ukubana libandla labantu elisungulwe ngabantu from the grassroots levels. So babizi balungiselela ukhetho esibhekane nalo oluka-2018.
Lona ibandla lakho limi njani? Ungasitshela nje abalutshwana abanye abakusekelayo labanye abalezikhundla zaphezulu?
Ngibuye njalo ngisikhumbuzane mnumzana ukubana ayisilo bandla lami, ibandla labantu. Ngithemba ngithanda ukubana ngikugcizelele lokho. Yebo, sesiqalile ukubana sibe nabantu abasisekayo. Bangicelile-ke ukubana ngibe yi-interim mongameli, of which ngivumile ukubana ngibathungamele, and already sinawo-ke ama-structures esinawo nationally. No chairman wethu, sibuye njalo sibe mobilizing usecretary wethu. Yes.
Ye, uyabaqamba lapho izikhundla ezikhona. Ungasipha amagama abantu bona labo bachoyo ukuthi sebekhona abalezikhundla ozigqambileyo?
Yebo Nkosi yami, ngingabasho lapha ukubana sinobaba uMasuku, uDonald Don Masuku. Yes, onguyenze osiphathele
Lo-ke ngumnumzana Cuthbert Ncube, umkhokheli webandla elitsha ele-Rainbow. Okwakhathesi-ke asizweni ingxoxo engiyenze lo mcindezeli wengoma zeHausa, u-Oskido, u-Oscar Mdlongwa. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku, Oskido?
No, I'm busy. I've just finished my album, so I'm busy promoting album members.
Ithiwa yini album le?
I check it's now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
Lo umnyaka awuyenza ama-shows akho lana oyakwayenze eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. Yabona the place. So I'm just busy finishing my trip guide. So 27 years is a big one, which is do like a Wabulawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So it's not just different artists. And then immediately, not quite a rap, it's a Cape Town, then...
Kukhona yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama-artist aweZimbabwe?
Well, I don't help. I own a particular area because I'm dealing with different artists. Because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, English Fana Manje, not a video. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular space, but yeah, in Zimbabwe I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika bakhona okhangelele ukuthi usebenze labo?
No. Not at the moment. Umuntu engisebenza nawo Louis Vega is part of the Masters at Work. Yabona, that's the person who I'm busy working with. Yabona at the moment.
Khona lapho owakwenza ingoma kaMahlathini leyana, kanti ungasitshela nje ukuthi laphana wayekwenza njani ukuthi kuzwakale nguye yena ohlabelayo but i-beat sitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapijeni nje lihulu, yeah, phalaphala yalapijeni nje lihulu.
So therefore, we could get the right voice for that song.
Ah, it's one of my favorite. Ngiyithanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo umculo yaguquka sokulabo gqomo lokunye kunjalo owakho ke.
No, you must understand ukuthi igqomo is the part of kwaito. If ungamamela omunye phezu komunye, those are lyrics to kwaito. You understand? It's only it has gone upbeat, so there is a much different. I check out the biggest songs now as a gqomo, all the got mostly kwaito lyrics. So for me, I think you must understand that as time goes on, there is always a change in the music industry. I wanna people change and also they change different styles. I wanna still part of Kwaito, I'm there in the gqomo, if ungamamela my new track called Ama Orange, uzoyizwa it's a gqomo track, na uzoyizwa ukuthi sikama orange, siwanye ukuthisha. Siyimgwazisele, siwabeke phansi, bese siyaphenduka, bese siyaphenduka. Uyabona, so the Kwaito elements are still there, bro. So it's only that you must understand when generations change, people they start calling this and that, but it's still like that.
Hayi kuzwakala, hayi mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi man is in Africa, make sure that just check out my page at Oskido. I believe ngizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, uyabona this side, banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, it's Oskido I believe. Ku-Twitter ngizomthola Oskido I believe. Ku-Facebook ngikhona. And then nje uyabona niziphathe kahle, siyazi ukuthi that time of the year okuba yiphithiphithi. Cela niziphathe kahle emakhaya, uyabona kube mnandi. Happy New Year in advance to everybody. Big up man, hola, akube mnandi lapho.
Okay, thanks a lot. Siyabonga mthwakazi omuhle, igama ngoChris Gande. Bengixoxa ke lapho lo Oscar Mdlongwa oyazakala ngelokuthi Oskido, umcindezeli, uproducer womculo wengoma zeKwaito engowe inkampani yeKalawa Jasmine. Oskido I believe owekalawa Jasmine. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga, le mali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ekuseni ngo 7:30. igama lami ngu Chris Gande, kodwa nxa ngelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku studio7@voanews.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.